Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechishanu 12 nyamavhuvhu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hongu zvenzeve dzedu dzakavhurika kwazvo semusangano weZANU-PF, asi hazvisi zvose zvatinoteerera. Naizvozvo hatina nguva yokuteerera marara kana mashoko asina chokwadi, uye mashoko okunyepa nokushapisa musangano akaita seanotaurwa nevekuZimbabwe Peace Project avo.
Bato reZANU-PF rinoti harina nguva yokutambisa richiteerera zvinobva kuZimbabwe Peace Project.
Ini chandinofunga kuti chinofanira kuitwa nehurumende yeZANU-PF hakusi kuda kuhwanda nemumwe vachiramba zvinhu zviri pachena zvavari kuita. Nyika inoda runyararo kuti tiende kumberi kuitira kuti munhu wese akwanise kuisa izwi rake pakuti anotungamirirwa nani, achitungamirirwa zvinhu zvakamira sei maringe nemararamiro aanoita zuva nezuva.
Asi bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinoti sangano reZPP rinotaura chokwadi kuti ZANU-PF iri kushungurudza vanhu zvikuru.
Chikuru chatakanzwa ndechekuti FBI yanga iri kutsvaga kuti pane runyero kupe rwekuti kune mapepa akaenda navatrump avakabva navo kuwhite house anosanganisira ane zvakavanzika zvepamusoro kana kuti atinoti classified avakaenda navo vari mumabhukisi.
Bepanhau reWashington Post rinoti mapurisa eFBI akapinda mumuzinda waDonald Trump achida mapepa ane chokuita nezvombo zvenyuklia akabudiswa muwhite house zvisiri pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mugwaro ravo ravanobudisa mwedzi woga woga sangano reZimbabwe Peace Project rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika sezvo vanhu vachisungwa zvenhando uye mitemo ichishandiswa sechombo chekudzvanyirira vanhu. Sangano reZimbabwe Peace Project rinoti kurohwa kwevanhu, mirishonga nekuvhundusira vemapato anopikisa nevanhuwo zvavo kuri kukwira. Zimbabwe Peace Project inoshora bato riri kutonga reZANU-PF richiti ndiro riri kukonzera matambudziko ose awa. Asi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vanoti bato ravo harina nguva yekuteerera zvinobva kumasangano akaita seZimbabwe Peace Project.
Hongu zvenzeve dzedu dzakavhurika kwazvo semusangano weZANU-PF, asi hazvisi zvose zvatinoteerera. Naizvozvo hatina nguva yokuteerera marara kana mashoko asina chokwadi, uye mashoko okunyepa nokushapisa musangano akaita seanotaurwa nevekuZimbabwe Peace Project avo. Hatina nguva zvodi yekuvateerera tereko. Hongu tine tsitsi kwazvo dzekuteerera dzakawanda, asi haaibodo hatina nguva yokuteerera zvozvo vanhu vanenge vachitsvaka kuti vaonererwe kana kuti vaonekwe nevanhu yatinoti attention seeking muchirungu. Pari zvino takatarisana nekugadzirisa gungano ramavheterans edu zvekare necongress yemusangano inouya kuna October nekuzadzikisa zvinhu zvatakavembisana nevanhu muna 2018 kupeople's manifesto kuti ndo zvavachaitirwa nemusangano weZANU-PF takanangana nesarudzo dza2023. Saka dzeavo vanoda kutsvaka mbiri nesu, haaibo hativaziva, hatina nguva navo. Ngavatsvake vezera ravo vatandedza vanosvikira ikoko, zvoto zvina mazera. Ngavatambe havo pada yavo kumangoo ikoko, vapedzera neikoko. Kunoku kwati kurei, kwati remei, zvoto zvacho zvati kurei.
abo vange vari mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vakafadzwa mugwadi vari parunare kuHarare nestudio 7 asi vakafanobata chigaro chekuona nezvemagariro evanhu mubato reCitizens Coalition for Change muzvare Maureen Kademaunga vanoti zvese zviri mugwaro reZimbabwe Peace Project ndizvo zviri kuitika uye hapana asingazvioni kana kuzviziva. Muzvare Kademaunga vanoti bato reZANU-PF harina hanya nemitemo yakadzikirwa vanhu vose.
Chekutanga ndinoda kungoti ndipindure pataurwa navamugwadi kuti aiwa tivagadzirise Zimbabwe Peace Project semazira andinoiita ini iboka rakazvimiririra reCivil Society rinotarisa nhau dzekodzero dzevanhu munyika yeZimbabwe. Harirerekere kubato reZANU-PF, harirerekere kubato reTPC, harirerekere kunechero rimwe bato rematongerwe nyika riri mukati menyika yeZimbabwe. Asi basa rayo ndirekuvandudza kodzero dzevanhu neugaro wevanhu nekutarisa zvinenge zvichiitwa neavo vatingati mapolicy makers nemadecision makers vari muhurumende, vari muparamende, vakabata zvigaro zvino zvavanosarudzwa nevanhu pamwe chete nemapurisa masoja nevamwe vese vanochengetedza munyararo mukati menyika. Saka zvavanoburitsa zvine chokwadi nekuti zvinhu zvisina boka zvisina bato razvakarerekera, zvakare zvinhu zvisina kunangana nekusvibisa asi kutoti kuvandudza nekugadzirisa zvese zvakavanzika zvingadaro zvichiitika maringe neviolence.
Amai Kademaunga, munobvumirana neZimbabwe Peace Project here pamusoro pevanokonzera mhirizhonga uye sei muchibvumirana neZimbabwe Peace Project apa?
Zvataurwa neZPP zvekuti ZANU-PF iri ndiyo iri kukonzera mhirizhonga yakanyanya-nyanya inodarika 50% pamhirizhonga yavawana ichiitwa mumwedzi watabuda waJulai. Isusu tinochiona chiri chokwadi nekuti ndiko kurarama kwatiri kuita mazuva ese. Vanhu vedu veTPC pamwe chete nevanyori venhau vakazvimiririra pamwe chete nevanhu vanoita zvekodzero dzevanhu zvekushanda nevanhu mumacommunities vatingati maactivist nemacommunity leaders vari kusangana nekumbunyikidzwa nevanhu veZANU-PF avo vasingazosvike pakunosungwa kana vachinge vapara mhosva dzemhirizhonga.
Chii chamungada kuudza vakuru veZANU-PF pamusoro pezvakabudiswa neZimbabwe Peace Project mugwaro ravo?
Ini chandinofunga kuti chinofanira kuitwa nehurumende yeZANU-PF hakusi kuda kuhwanda nemumwe vachiramba zvinhu zviri pachena zvavari kuita. Nyika ino inoda runyararo kuti tiende kumberi kuitira kuti munhu wese akwanise kuisa izwi rake pakuti anotungamirirwa nani, achitungamirirwa zvakamira sei maringe nemararamiro aanoita zuva nezuva. Saka kuti zviitike zvinhu izvozvo tinofanira kutanga kutarisa nyaya yekuti pese pari kuitika mhirizhonga ZANU-PF iri kuwanikwa sei ichipindira panyaya dzekuti mapurisa ave akasungwa ndare dzekuti atadze kubata vanhu vari kupara mhosva kana vari veZANU-PF. Tiri kuzviona zviri kuitika kazhinji, zvakaitika munyaya yamo Blessing Ali kusvikira paitika ruzha rwakanyanya kusvika munhu akanga aponda abatwa, asina nhasi hapana chatati taona charaikidza kuti paitika justice. In fact vakatoenda mberi ndokubata zvakare even gweta riri kumiririra mhuri yemunhu akapondwa nenyaya yemhirizhonga dzematongerwo enyika vakamuisa mutirongo Honorable Skala pamwe chete nevamwe vazhinji vanotova vanhu vakanga vambunyikidzwa vakapisirwa mbisa yavo kunyatsime ikoko kwakaitika nyaya yekupondwa kwemudzimai Mobblessing Ali vakaiswa zvakare mutirongo nanhasi varimo vari kurwadziwa vari muusungwa vasina mhosva yavapara. Vazhinji vavo mhosva yavakapara ndeyekuti vakaenda kumapurisa kunomhanʼara mhosva dzakanga dzaparwa neZANU-PF vachirohwa vachipisirwa dzimba dzavo.
Amai Kademaunga, mungati sei mitemo yose iripo iyi ichitadza kubata ZANU-PF nemhosva uye dzimwe nyika dzose dzichiona zviri kuitika?
Hurumende yeZANU-PF iri kuramba kubatwa nemitemo kana kuti kuenda kunozviisawo pasi pemitemo yematunhu akatipoteredza pamwe chete mitemo yana United Nations zvakafanana nekuti tinotarisira kuti hurumende iite ratify International Convention yeProtection of Persons from Enforced Disappearance, International Convention Against Torture. Iwayo maconvention ari maviri andataura akanyanya kukosha zvakanyanya nekuti munyika muno tiri kuona kudisapia kwevanhu vasingawanikwe itaidza mara ava makore mazhinji hatizivi kwaakaiswa. Tine zvizhinji zvakare zviri kuitwa nehurumende iyoyi pamusoro pekurova vanhu rwadzisa vanhu panyama kwatingati torture ende ivo vanoziva kuti havabatwi nemimwe mitemo isu tatinokumbirira kuti vaite kuti varatify mitemo iyi kana kuti vazviise pasi pemitemo iyi ndezvekuti taona kuti pamitemo yedu pachezvayo yagara inofanira kunge ichisungira munhu wese kuti achengetedze runyararo hurumende iri kukwanisa kutyisidzira angave mapurisa angave matare edzimhosva kuti vatadze kubata nyaya idzi saka tinenge tichida kuti vaive zvakare pasi peziso reUnited Nations pasi peziso reSADC vachinyatsa kuonekwa mabatiro avari kuita nyaya mabatiro avari kuita nyaya dzemhirizhonga nekumbunyikidzwa kwevanhu munyika zvimwe zvatinotarisira ndezvekuti kana paine vanhu vanenge vaine kushungurudzwa kwavasangana nako kwabva kungave kumapurisa kungave kuvanhu vavo vezanupf kungave kune chero mumwe munhu webato ripi munhu kana akaenda akanomhanara nyaya yake kumapurisa tinotarisira kuti mapurisa asamanikidzwe kuti atore divi rekuti isu tinomira nemunhu apara mhosva nekuti ndiwe ZANUPF womusiya achienda
avo vange vari vakafanira kubata chigaro chekuona nezvemagariro evanhu mubato reCitizens Coalition for Change muzvare Maureen Kadimaonga vari parunhare kuHarare nestudio 7 zvichakadaro bato reCitizens Coalition for Change rinozivisa kuti richaita misangano nevatsigiri varo mumucheke stadium mumasvingo nemusi wesvondo vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato iri vagift ostalos siziva vaudza studio 7 kuti kubva kumasvingo vachaenda kuchipinge kunotenda vanhu vemanikaland nekutsigira bato ravo kwavari kuita
musangano wemasvingo uri kuenda mberi tiri kukurudzira vanhu kuti vauye tinenge tiri pamacheke stadium pane hurukuro dziri kuuya navachamisa ndo vanenge vari main speaker wedu musi wesunday kubva ipapo tisati tasvika tiri kuenda kuchipinge kunocerebrata victory yatakaita munozviziva vakoma nevasikana vezanu vakatirai kushandisa mhirizhonga asi vanhu vakamira panzvimbo ndosaka takahwina so tiri kuenda ikoko kunotenda vanhu nekuparura hwaro rekuti tichafamba sei kuchipinge tinenge tine rali thank you rali yatinoita tinoenda mberi yes zvanhu ichada kuapiza mapurisa nekuita zvinhu zvese asi taapply tikapiwa clearance iripo yabva kumapurisa kuti tiende mberi nechirongwa chedu musi wesunday saka tiri kukurudzira munhu wese kuti auye tibate pamwe chete tigadzire nyaya yekuti matongero enyika munyika tigadzire nyaya dzemabasa tigadzire nyaya yekuti vanhu vawane mvura tigadzire nyaya yekuti vanhu vaende kuchikoro vanhu vawane mishonga mumahospital nekugadzirira nyaya yesarudzo 2023 kutoenda sarudzo tisarudze hurumende watichafamba naye kuti nyika iende mberi saka tinenge tiripo pamasvingo tinenge tiripo pamanikaland kuchipinge
avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vagift ostalosis vari parunhare kuHarare nestudio 7 zvichitevera kuwanikwa vasina mhosva kwamuzvare Henrietta Rushwaya panyaya yavange vachipomerwa yekuti vaida kupa chioko muhomwe vamwe vasori panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe pavakasungwa vachinzi vaida kubuda negoridhe munyika zvisiri pamutemo imwe nyanzvi mune zvemutemo inoti mhosva dzevanhu vazhinji vanopara mhosva dzine vakuru vakuru mukati dzinopararira mumatare edzimhosva vatongi vachimapurisa hana kubata nyaya zvakanaka izvo zvinokonzera kuraswa kwemhosva inopomerwa munhu dare ramajistrate muHarare nezuro rakati mutungamiri wesangano reZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya havana mhosva panyaya yavange vachipomerwa yekuda kupa mumwe musori chioko muhomwe pavakabatwa vachinzi vaida kubudisa goridhe zvisiri pamutemo panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport gore rapera hatina kukwanisa kubata muzvare Rushwaya kuti tiunze divi ravo asi imwe nyanzvi mune zvemutemo vaKenneth Masihe vanoti iyi ndiyo imwe yenzira inoshandiswa nevanoita zveuori muhurumende kuti hama kana shamwari dzavo dzisaendeswa kumajeri
ya zvetikamudare zvinhu zvinokashamidza zvinokashamadza vanhu vakawanda especially maordinary citizens emuzimbabwe kuti panenge pane nyaya inenge ichinzi iripo yekuti munhu anenge akaita akapara mhosva ende vanhu ndoziva kuti vanonaka achiti sezvo munhu uyu ari munhu anozikamwa uyezve ane vanhu atikati maconnections anogona aregedzwa nedare achienda nenyaya idzodzodzo but nyaya iyi inyaya yatikuona kuti vaendeta shwaya vakaendesa kucourt and vazhinji vakaita bribery and mapurisa akagadzira dhoketi iro rakaenda kucourt and dare redzimhosva rataura kuti umbowo hwakaunzwa nemapurisa kucourt panyaya iyi wanga usina kusimba izvo ndozvaisa kuti dare redzimhosva rizoona vareta kuti zvaya pasina mhosva.
Inini ndisagweta munoona sekuti nyaya iyi yakabatwa nenzira yakanaka here nekuti tinongonzwa vanhu vachichema chema nenyaya yekuti vamwe vanhu vanobatwa nemhosva asi nyaya yacho inofirawo matare. Munoona sekuti pane chimwe chiripo here kana kuti zvaitikira mugwara romutemo?
Apa ndichitaura semugari wemuzimbabwe anenge achiona nyaya dzakadai so dzichiitika ndinoona senge nyaya iyi isina kunyatsokubatwa zvakanaka nekuti tinoziva kuti ivo vainterestwaya pavakabatwa vanga vane goridhe uyezve vakabva vazopomera mhosva iyoyi yokuda kubraipa maofficials paairport. Mabatiro akaita nyaya iyi ndekuti nyaya dzakadai so inyaya dzokuti vaainterestwaya vaifanira vaifa kutongwa chipaku chere but havanambovhera vambosungwa vachiendeswa kujere ende vakapuwa bail musi wawedza kukoti and tichitarisa nedzimwe nyaya dziri kuitika iko zvino dzatikuona nyaya dzitorina kusimba zichiendesa vanhu kuti vagare muchizarira kwenguva yakati rebei tinoona senge iyi nyaya hainyatso kuferefetwa zvakanaka uyezve panogona pasina kuitwa basa nesimba kubvira kumapurisa chaiko chaiko kusvika kudhoketi zvakasiiswa pamberi pamajistrate.
Tinonzwa nyaya zhinji dzichinzi mapurisa haana kubata nyaya iyi zvakanaka. Pane rimwe gwara rinogona kutorwa here kana vanhu vachifunga kuti panapa pane mhosva yakaparwa asi voenda kumatare edzimhosva vonosvikapoudzwa kuti aiwa mapurisa haana kubata nyaya iyi zvakanaka saka hapana nyaya? Pane zvinogona kuitwa nenyaya yakadaro?
Pane zvino unfortunately mutemo wacho unongo kuti kana munhu atobatwa asina mhosva sezvaita izvi hapana zvinokwanisa kuitika zvichizopfurikidza ipapo nokuti ivo vaherendera shwaya vanenge vachinzi vaenda through pachirungu inonzi due process yokuti vakabatwa nemhosva yekunzi bribery uyezve vapinda mukoti vabatwa vasina mhosva. Iyoyo nyaya iyoyo yebribery haikwanisi kudzoka iri nyaya yebribery zvekare mumatare edzimhosva inenge yatofa yakadaro but pakazoonekwa kuti kuda kamapurisa panogona pakaitika choko muhomwe panogona pakazoitika zvimwe zvinhu izvozvo zvinhu zvinokwanisa kuti dai tairarama munyika ine mutemo unotevedzerwa zvinhu zvaiti taiona mapurisa achiinvestigetwawo achizounzwawo pamberi pematare dzimoso achinzi vakaita hinda kana kuti obstruct the course of justice but tinoziva mararamiro ati kuita muzimbabwe zvinhu zvatisingambofi takarota kuti zvikaitike nehurumende iripo.
Avo vange vari nyanzvi mune zvemitemo vaKennedy Masiye vari parunhare kuTexas neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, sangano remubatanidzwa weEuropean Union rinokurudzira dare reparamende yeZimbabwe kuti ridzorere bhiri remasangano akazvimirira rePrivate Voluntary Organizations Amendment Bill kuvanhu richiti zvimwe zviri mubhiri iri zvinorambidza kuti vanhu vagare vakasununguka vachibuda mumusangano nevamiriri vehurumende. Mutungamiri wechikwata chenyika dzeEuropean Union vaTom O'Callaghan vakaudza vatori venhau kuti European Union haifari pamusoro peimwe mitemo iri kuda kudzikwa nehurumende inodzvanyirira vanhu neimwe inoomesera masangano akazvimirira. MuNewsday makare, gavhina veReserve Bank of Zimbabwe vanoti bhanga iri richagadzira mari yesimbi yegoridhe kana kuti gold coins ine mitengo yakadzika mwedzi wambudzi usati wapera. zimlive.com rinoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakapinda muchipatara chetrauma center muBorodale muHarare nezuro vachinzi pane zvinovarwadza zvinofanirwa kugadziriswa mudumbu mavo. Ya venguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Chandinoziva ndechekuti maticha haana kudzidzira kuita kokunzi vajoine kuti ED teachers kuti zvaita sei. Maticha akadzidza kuti ayemure mhuri dzavo. Regai maticha puwe mari yavanoda. Musabvume maticha kufurirwa makadzidza imi. Musafurirwe nevanhu vanogutavo. Imamuna pekutangira, ivo vane chekutangira nevana vavo. Musabvume kufurirwa. Achaenda ndeakapfusa, kwete munhu akasina akadzidza amboiti zvinhu zvakapfusa zvakadaro. Tikutambura vanhu ngavapuwe mari dzavo, vanhu ngavatambise nemayusa avo. Kaidzorere pa2018 mari yavo, ngavapuwe mari dzavo. Maticha ari kunyanyotambura sereki. Uku vana vedu vakudzokera mashure havachadzidzi kana nyanyaya yekutambudzika kwematicha. Maticha ngavapuwe mari yavo. Vana ava ngavarege kujairira maticha avo.
Mashoko apurezidendi handinakidza, handifadza. Wokuti vane pfuti dzisina mapepa dzisare ndeye kumapurisa handinakidza. Inini yangu ndakaitsvaga nokuda kuuraya vakauraya baba vangu. Saka naizvozvo handisi kuzoidzorera kusvika gurupu ravakauraya baba vangu vachiti baba vangu ndeve MDC ndaripedza. Ndichazosarenda kana ndapedza kuuraya vanhu vavo. Naita basa, ndinokutendai.
Ndokuzoti maTriple C Champions ose makadii zvenyu ndichiti mufaro kwamuri. Ndichikutenda zvangu mukuru wemuZCC uyo nechokwadi chaakabudisa achiudza vatungamiri vemapato. Vari kumbunyikidza vanhu vachishandisa masoja kuita zvisiri izvo nechishandisa mapurisa kuita zvisiri izvo. Mukuru wangu anonzi Ponya Tuyokayo. Gara uchiziva kuti zvinhu zvinoshanduka mukuru wangu. Dauro mumwe washanda basa rako nemazvo kuti kusevenza uchipuwa tungabudza zvokuita nevatungamiri venyika. Masoja nemauto ndapota zvangu ibvai mune zvematongero enyika. Hamusi musoja wemunhu, hamusi musoja wezano, muri musoja wenyika. Siyanai nezvematongero enyika. Ponyati, ponyati. Zvauri kuita izvi uchiita basa rekuripota nhema. Iko zvine zvichobhusikara makamusunga muchomuvharira mujeri. Asi uyo akadaidzori chamisa ngaafe. Haana chaari kuitwa. Wedu wega.
Masikati. Studio 7 paamerica apo ana chionga. Nana tanonoka wanje makadii. Toda kutaura zvamwe mashoko maviri matatu avo. Hatisi kupopotera vamunangagwa tichivati mazodidi. Hatisipo kutukana muZimbabwe nyika medu. Chatinongoshuwa kuna vamunangagwa somunhu wakuravo. Nguva yehondo iyi kwakanga kuchirwa nomunhu wose. Ndokuti vana vedu vari musango vanga vari vana vedu. Tobvapo vana vari musango vanga vachidyavo. Zvachiwanawo zvikafu kubva kuvabereki kutokwa hondo. Tairi kusiya chinhu chimwe chete kuti vetose tive takasununguka. Saka tongoti shumba chimbomirai iona vachivengwa kuti hapwere dzichiitawo kabasa. Mungakuramba makangobate gija here? Vana varipo mugara mubvute muchiona kuti haiwa vana vangu vanorima zvakanaka. Mukundwa navamandera kusouth africa vakagara 27 years parobin island apo vachibudamo havana kutomboita temini kapera. Saka guna iri hinywa mushumba kuchizvirigira kuti tigokuitai zvakanaka. Hakuigwawo zvakanaka muno kunonakidza. Mutavo history yakanaka. Ndozvatinoshuvira zvikuru seizvo vamachechi kuti hapana zvichisingaperi chinoshuva. Amen. Makadiko pazudio zefe na puwa isu tunafare edu mkuta ura na chale pa jobe kapa inoto wako kumbuka fani chindu wakuti wano wargunzi wane puti nga wadzozira kwa wano wano kodzozira zee puti zina ni Mzimbabwe wani zina mapurisa ni masoji do wargunita madira wane mane ni puti zoze wachita madira wachituma wana wasaka zino kodzozira wasei akuna mna anodzozira futi masi vire na ana puti kuzimbabwe kuti dzine mapurisa nemasoja ndo arikuita madhiri awo achiba mari nevanhu vachiita maamdi robari nevanhu saka hapana futi dzinodzoserwa ba ende zvinhu zvinozivikanwa kuti muzimbabwe masevirien haana futi futi dzine iwawo mapurisa nemasoja nemacio ende ndo ari kuba mari vanhu iwawo saka vasingabatwi futi ende mukada kuzoongorora paya panozonzi vanhu vabatwa nyaya dzacho hadzina kwadzinoenda dzinozotsikwa tsika kana vanobatwa vanhu 10 asi unozonza hinzi muani ndiye anowanikwa aine mhosva kwanenge wagadzira chinhu chako kuti hatisati taanadzoba muzimbabwe asi tichauya zvedu nadzo bhikozi tauda kubva todzingwa tichauya nezvinhu zvedu ikoko ndobva tichazotanga kuvhara mhosva chaiko chaiko ya izvozvo hadzina futi badziriko kumapurisa nemasoja ikoko ndotenda zvangu mazvii
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Gweta guru, muchika muchino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gweta guru reAmerica kana kuti Attorney General vaAmerica Garland nezuro vakataura nevatori venhau kwekutanga kubva zvapinda mapurisa eFederal Bureau of Investigation mumuzinda wevaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachitsanangura zvakaitika uye zvikonzero. Bepa naure Washington Post rinoti mamwe magwaro aitsvagwa neve FBI ane chekuita nezvombo zvenuclear nezvimwe zvine chekuita nekuchengetedzwa kweAmerica. Tabata vanongorora zvematongero enyika Dr. Fred Diguni kuti tinze zvizhinji.
Gweta guru rehurumende kana kuti Attorney General vaGarland vakataura nevatori venhau vachitsanangura kuti ivo bato ravo Red Department of Justice rinoona nezvemutemo rakumbira kumatare kuti warandi kana kuti gwaro remvumo yokusecha search warandi rakashandiswa kuenda kunogara vaTrump kumalago uko kwavakanotora magwaro avaifungidzira kuti anogona kunge ari ikoko zvisiri pamutemo. VaGarland vari kukumbira dare kuti rivape mvumo rokuita unseal kana kuti vaburitse pachena zviri mugwaro research warrant iro rero. VaGarland vakaburitsawo pachena zvakare kuti ivo pachavo saAttorney General kana kuti Gweta guru rehurumende ndivo vakapa mvumo kana kuti vakaisa chipamba chavo pamapepa akaendeswa kumatare edzimhosva kuti warrant rizobuda. Vanotaura kuti ndivo vakabvumira vashandi vari pasi pavo kuti gwaro iri riendeswe kumatare vandokumira mvumo yokunoita search kana kuti yokuenda kumba kwavaTrump kuti vandotarisa mapepa ari ikoko.
Dr. Guni, mapurisa eFBI ange achitsvakei mumuzinda wavaTrump, chii chavari kuda?
Chikuru chatakanzwa ndechekuti FBI yanga iri kutsvaga kuti pane runyere kupe rwekuti kune mapepa akaenda navaTrump avakabva navo kuwhite house anosanganisira ane zvakavanzika zvepamusoro kana kuti atinoti classified avakaenda navo vari mumabhokisi. Izvi zviri kunze kwemutemo, hakuna munhu anobvumidzwa kutakura mapepa ehurumende kubva kuwhite house.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato rezanu PF rinoti harina nguva yekutambisa richicherera zvinobva kuZimbabwe Peace Project. Asi bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti sangano reZimbabwe Peace Project rinotaura chokwadi kuti ZANU PF iri kushungurudza vanhu zvikuru. Bepanhau reWashington Post rinoti mapurisa eFBI akapinda mumuzinda waDonald Trump achida mapepa nezvekuita nezvombo zvenyuklia akabudiswa muWhite House zvisiri pamutemo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi tichikupai zvo dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai nechiyaguru Chris Gande.